takwanisa kuita advocacy yakawanda paindanet tichitaura nevatungamiriri venyika kuti padecent wedu tiri kudarisirawo muhoro unokwana muhoro unotenga nekuti fair wage ndo inoita kuti kushanda kuve decent tiri kukumbirawo social protection takwanisa kushambadza nyaya dzekukoshesa mapensioners edu kuti akwanise kuwanawo mari inoita kuti vararame takwanisa kushambadza nyaya dzevechidiki vasina mabasa kuti ibasa rehurumende kuti ipinze vanhu mabasa takwanisawo kushambadza kukosha kwekukoshesa vakadzi variwo vane population hombe munyika medu kuti tikane takwanisa kuprotekta marights avo pabasa tinenge tatoita nebhajatis uyewo zvakare tasanza saidi kuitawo mugungano ratazomboita iro raitirwa kumashongano eipovis vanhu achiita nhaurirano dzekuti ndezvipi zvingaitwe kuti macitizens ainjoye.
Muzimbabwe mungati here imi vashandi havasi kuwana mabasa ane hunhu?
Wangu muzimbabwe mabasa haana hunhu. Tikatarisa munhu anonzi murairidzi zimbabwe unhu asina kwanisa kubhadhara rendi yepamba paanenge achidya anogara ndiko kushoshera kwehunhu kwebasa racho. Kana tikatarisa munhu anonzi ticha anenge achiwana mari inenge iri 50 yepovert bottom line saka muhoro wakadaro hausi fair. Tikatarisa munhu anoretire ashanda makore anokwana 40 zvikukwira anogona kungowana mari inokwana kana kuita 500,000 rata tgs zvireva kuti hapana hunhu huripo.